Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 1, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vebato reTripleC huri kuramba huchikura apo SADC iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyika.
Parikutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu.
Rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti uwandu hwevashandi vakafa kuchegutu hunogona kunge hwakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende.
Madrugs aya anopengesa. Ndakafamba muhighfields mudzimba dzakawanda ndichiti kune vanhu nematambudziko angu ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko.
Tine hurukuro nemumwe wechidiki aimboshandisa zvinodhaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa unenge uri kuramba uchitonyanya kuwedzera apo SADC iri kuedza kupodza matambudziko akonzerwa nekusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika yeZambia uye varisachigaro weSADC Troika iyo iri kubata nyaya yeZimbabwe vahakainde Hichilema vari kutarisirwa kupira gwaro rezvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe kune vamwe vatungamiri veSADC kusanganisira sachigaro wesangano iri vaJoao Lourenco vanova mutungamiri wenyika yeAngola. Svondo rapera vaHichilema vakaita musangano weTroika. Vane ruzivo nezviri kuitika muSADC vanoti pari kurongwa mumwe musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit sezvo vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe vari kupomerwa mhosva yekutyisidzira vaHichilema. Kunyangwe vakawanda vari kukurudzira nhaurirano zvikuru pakati pavaMnangagwa navaChamisa, pari zvino vaviri ava makara asiwo nane. VaMnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vati vave kumutsiridza nhaurirano pasi pegungano rePollard. Asi vaChamisa vakatoudza Studio 7 kuti zvePollard ndezvemugotsi matsuro uye havafe vakapinda mugungano iri. VaChamisa vanoti vanoda kuti paumbwe komiti inofanira kubata matomu kana kuti Transitional Authority inogadzirisa matambudziko enyika pasati paitwa sarudzo itsva. Asi nezuro vaMnangagwa vakaudza Politburo yebato ravo kuti izvi hazvisi kuzoitika. Ko, iyo Pollard iri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri webato rinopikisa Free Zim Congress vaJoseph Makamba Busha vakapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, tikatanga nekuvabvunza kuti vachapinda here muPollard.
Hatisi kupinda muPollard. In 2018 takagadzirwa futi Pollard tangachisimo saka muchidimbu tiri kuti atipinde muPollard.
Ne chikonzero chei nekuti tirikunzwa vamunangagwa vachiti zviri kushanda zvichidzigirwa nevamwe vanga vari mupolad.
Vanga vari mupolad vakapindira mupolad kuvasina mvumirano nevanhu vavo pavhotera ndizvo kuti vangwani vanhu vangani. Vazhinji vakapinda mupolad vakapindira kuti vawane kudya nokuchengeta mhuri dzavo. Tichitarisira motikari ndo zvavaitarisira wozotarisira zve mapasipoti tivatenderere wozotarisira zvezvimwewo zvavanopiwa hurumende kuti vasataure zvakanyanya nokuti munoziva kuti vakapiwa motokari vakapiwa minda vakapiwa mapasipoti vachingotendera vachirara mumahotera vachingotaura zvipatara hazvina mushonga nezvimwe zvakawanda saka vanhu vari mupolad sokuona kwangu ini havasi kuendera kuda kuti vagadzirise nyika vari kuendera kuti vakwanise kuguta ivo tingangoti nepachirungu ndiyo inonzi co-option to promote extractive system politicians who continue to benefit when the majority of Zimbabweans are suffering. Pollard, a parasitic organization by the president.
Saka kana musinga pinde mupolad iri iri kunzi navamunangagwa ndiyo chete nzira yavanoda kutaura nevanopikisa poitwa sei?
Aiwa iwo takawanyorera tsamba in 2017 pawakapinda ndikati ngatisanganei tiri vaviri tichionesana kuti imimi chinangwa chenyu ndechipi panyika ndowaonesawo chinangwa changu chekuwaka nyika. Ndoda kuti imi se Studio 7 ndimi munotiudza zvokuitika zvisa vakawanda veZimbabwe. Chamunofunga kuti poradzi chakabatsira ruzhinji rweZimbabwe ndochipi?
Vari kuti ivo vakakwanisa kuchinja mimwe mitemo yakapawo kuti zvinhu zvigadzikane munyika mushure mesarudzo dzanga dzaita mutauro.
Hapana mitemo yakachinjwa. Isusu hatisi kuda mutemo, tikuda kuti upenyu hwevanhu hunake. Ndo zvatiri kuda, ndo shuwiro yedu.
Mutungamiri webato rinopikisa Refree Zim Congress vaJoseph Makamba Busha vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutungamiri weNCA muzvinafundo Love Momaduku vakakwikwidzawo musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Isusu seNCA nenyika Love Momaduku anotungamirira NCA tagara tanga tiri mupolad kubva muna 2019 kusvika 2023. Tinowirana nepfungwa yekuti mukati mwenyika yedu yeZimbabwe iye mukati mwenyika yega yega zvayo mapatizi anotungamirira nemapatizi anopikisa vakawina maelection nevakaluza maelection vanofanira kuona mukana wavanombopota vachitaura vese vachipanana pfungwa hedza pfungwa idzo dzatambirwa nevari kutonga kana kuti hadzina kutambirwa. Asi zvinobatsira kuti munyika vanhu vaone kuti zvematongerwo enyika hazvizongoti ndongowina chete kana kuti waluza waluza. Aiwa
zvamungati zvakakwanisa kuitwa nepolad makore mashanu adarika ndezvipi?
Chekutanga chakakwaniswa nepolad chakanaka stereki ndechekuti yakabvisa kungopopotedzana popotedzana kunoitwa nevamwe vanenge vari mune zvematongerwo enyika. Ndosaka makaona kuti sarudzo padzakaitwa hatina kuona zvakawanda bongozozo rakanyanya masarudzo zvimwe zvitanga tichiita kare uku waingonzwa kuti vanhu vakati varohwa vanhu vakati varaiwa iyoyo pisi runyararo rwurimo runobva kupolad kazhinji kwatikutaurana kwakati. Chechipiri ndechekuti tine pfungwa dzotakaisa ngatine komiti yedu yainzi economic subcommittee yairamba ichiemesa pfungwa kuministry of finance ichiemesa pfungwa kureserve bank zvekuti kana vanhu vachiona kuti kunyarara kwakazomboita dhora riri kunetsa zvaro asi harina kuzoramba rechitutuma rechitutuma rechienda kure nenyaya yepfungwa yezvakawanda zvaitorwa nehurumende. Saka tiri kutoona kuti maideas edu iwawo akabatsira. Then pane nyaya yezve yei yatingati yemaroads yeinfrastructure. Tine maroads akawanda kunzvimbo dzakawanda dzatairamba tichidraw attention taienda kuhurumende tichiti look roads rakati harichatomboiti. Maroads atiri kutoziva kuti akazogadzirwa patombogarwa meeting yemupolad.
Asi kana muchiti sarudzo dzakaitwa murunyararo vamadhuku munorevei vanhu vari kuti vaityisidzirwa nevanhu vefars mumwe munhu akatoshaya mumhirizhonga yezvematongerwo enyika vetriple c vairambidzwa kuita misangano sarudzo dzapera
vari kutizve vatsigiri vavo vari kupambwa vachita kafira mberi vasikana vari mujeri navangari vhume vamakambomiririra mungati pane chachinjera
handina kuti kai zvinhu zvese zvanga zvakangoti 100% zvakanaka pane zvinhu zvakati kuti zvanga zvisingifamba zvakanaka asi munhu wese anoziva nyika yezimbabwe achiziva sarudzo dzaimboitwa kare haangaregi kuona mutsauko wesarudzo yatakaita muna 2023 nesarudzo dzaiitwa before that nyange paya nekuti pano nepano haizi triples yechete yairandidzwa kuita musangano nesuwo mapati zvedu pane patairandidzwa kuita musangano uyezve hazvichiri zvekuti vanhu vari mujere vanotofanira kubudiswa mujere nenyaya yekuteedza mitemo iripo yekuti vanofanira kuti vamirira kumatare seyamukara yavangari vhume mange mange tange taa kudare rehigh court zvaiitwa nefazi hazvifani kuzomboitika futi patinoenda pakati kana ndikanga ndataona mukana wekuenda kuncnn kwetu tinotanga kutaura nyaya iyoyo
vamwe vari kuti tataura namabusha vari kuti vakawanda vari kupinda mupollard vari kuda kungopiwa motokari uye hapana kunyatsojeka kuti mari yacho yemotokari idzi iri kubva kupi vari kuti huori
ini panapa nditori nemotokari dzanguwo nditori profesa ndiri lawyer ndiri kushanda ndine mari dzandinowana tichienda kupollard tiri kuenda kundaziva matongerwo enyika mota dzakapiwa pakapera pollard dzaitoya dzakatoshanda zvekuti tinge tichishanda kupollard ikoko kunge kuine misangano yakawanda inenge ichiitwa
mutungamiri webato renca muzvinafundo Love Momadugu vachitaura pari parunare muHarare mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi renational mine workers union of zimbabwe vanomboko jabangwe vanoti uwandu hwevanhu vakafira mumugodhi webayhorse kuchegutu hunogona kusvika makumi mana mashoko avo aya anopesana zvikuru nezviri kutaurwa nehurumende vachitaura nebibanhau resunday mail nezuro kumucheto wemusangano webato ravo repolitbureau rezanup f muteedzeri wemutungamiri wenyika nebato iri vaconstantino chiwenga vakati vanofungidzira kuti vanhu gumi nevatatu ndivo chete vainge vafa vakati vamwe makumi maviri nemumwe vevanhu makumi matatu nevana vaifungidzirwa kuti vainge vari mugodhi uyu vakanunurwa mukuziya nezvenyaya iyi tabata vajabangwe tikatanga nekuvabvunza kuti sevamiriri vevashandi vemumigodhi zvii zvavari kuitawo
ise ini kuva kutuma haidhelegesheni yedu ichaenda ipapo yonaita sexfin mission yoona kuti zvii zvakanyatsoitika zvii zvinoda kuitiwa kuti maaccident akadaro azvirize kaa kana vachinge vanoita investigesheni iyoyo vanozouya nemarecommendations acho bak kwandiri sapresident zento tochizoudzai sepress tochiudzawo ministry of mine neother relevant authorities kuti vai vakompidhe marecommendations apeta uyu
saka munotarisira kuti munochitumira chikwata ichi riini chaizvo
takuvatumira mutewednesday vanga vachifanira kuenda mutemonday but nenyaya yekuti chitwe chakaitika paweekend saka kugadzirira kwavo zvezinotuma safety officer nalegal officer nanational organizer nodelegation ichaenda ikoko yakamirira ezevetii zvezikatuma safety officer ari yedza zvelegal side haakwanisi kuzvibata saka ndoda kuti vaende vese neorganizing no organizing ndo inenge ini irresponsible nekutaura nevashandi nekunzwa kuti vashandi vari kuti chii vari kuonawo sei chitiko chaitika panzvimbo yavo uye vanozvionawo sei hakuna kumbunyikidzwa kukodzero dzavo here havasi kumanikidzirwa kupinda here mugodhi musina kumira zvakanaka zvese izvozvo izvo national organizer ndo zvaanenge achitarisa safety officer anenge achitarisa kuti mugodhi uyu before paita njodzi wanga wakanaka here ko safety officer wepapo aripo here ko vane blasting license vacho vakati vanhu pindai vakanga vaonei chitwe chachisina kuonekwa here ndozvinhu zvaanenge achitarira
pane iye zvamuri kunzwa pane vanhu vangani vakarasikirwa neupenyu
vari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu
Mutungamiri wesangano National Mine Workers Union of Zimbabwe vanomboko Chabangwe vachitaura vari parunare vari kungezi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muMali pakati pemauto akabvuta masimba nevari kuda kuzvipatsanura kubva kuhurumende yenyika iyi vePermanent Strategic Framework, chinova chikwata chinotungamirwa neCoordination of Otherworld Movements kana kuti CMA. Chikwata ichi chine vanhu verudzi rwechiTuareg vakawanda. Mauto akapidigura hurumende aya akabvisa mutungamiri wenyika vaIbrahim Boubacar Keïta achiti vainge vakundikana muhondo nevapanduki ava. Mauto akatora masimba aya akabva adzingawo mauto eAfrican Union ainge achida kuedza kuchengetedza runyararo. Vamwewo vechikwata chinopfurikidza mwero cheSupport Group for Islam and Muslims kana kuti GSIM chinotsigirwa neAl Qaeda vari kurwisawo hurumende yeMali. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bill rebudget kuti mapazi ehurumende arambe achishanda. Kusawirirana mubato riri kutonga remaRepublicans kwainge kukonzera kusagadzikana muAmerica, sezvo zvainge zvoreva kuti pasina bhiri iri vashandi vehurumende vaizoshanda vasingabhadharwe, vamwe vachimiswa basa. Muchirongwa chevechidiki cheYouth Forum nhasi tine hurukuro naTondirai Maposa uyakaita makore gumi nemashanu achishandisa zvinodhaka asi akakwanisa kubuda mukanwa mamupere maainge azvikanda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTondirai nemutori wedu nawe Studio 7 Taboka Ncube.
Ndakatanga kushandisa zvinodhaka pandakatanga first year yangu kuuniversity. And ndakangotanga kushandisa riri doro. Takati gare gare ndanakirwa nedoro iri kudaiso. Rakatanga kushaya kudhaka chaiko chaiko. Pandawedzera kudhakwa ikoko kune fodya. Saka zvinoita zvinhu zvinodhaka izvi ndezvekuti pachifamba nenguva unenge wakudo zvimwe wozvinodhaka. Saka doro rakadedza fodya. Fojika ndo kufara beza mbanji. Mbanji rikadana kuti Bronco. Inawa hiyo Bronkley inotengeswa muma streets momu. Bronkley ndo kudeza diazepam. Muma streets anodezwa ichinzi mangemba. Hazuna kumira ipapo. Taka vatapinda mu cat inova cheap cocaine. Hazuna kumira ipapo. Nekuti ofuti taka zugumira taku bema ne mtori ilo chayo chayo. Inonzi guka iliyo ya akuneta. Saka pa haiti ya zunu zese isi. Ndaishandisa 7 ma substances.
Saka uchitora ma drugs aya. Chikoro wakaita sei. Wakaende ramberi nache.
Pachikoro pandaiva ku Solusi University. Ndakapinda ne shamwari dzangu mu computer lab. Tika bama computer. Ose angaka donatewa na amaye Grace Mugabe. Nenya ye kuti taida kuti tuwane mari ye kuno nchaka doro. Saka izvi zvabatwa takabvata dzingwa muchikoro. Nyaya yacho haina kumirira ipapo because my drugs akaramba achindidana kuti ndimawane. Asi ndangandisina basa, ndangandisina kwandaiwana mari. Saka zvandaiita kuti ndiwane my drugs aya kwanga kwatongova kuba. Ndaibira baba wangu kumba pane imwe nguva ndakaisa application mufoni yavo yaimonitor screen yavo zvese zvavaiita mufoni mavo. Saka naizvozvo ndakakwanisa kuti ndiwane eco cash password yavo and ndaibva ndaita bank to wallet transfer. Babangu vakabva vabata nyaya iyi yekuti taiba mari yavo tichidaro.
Saka vabata nyaya iyi zvakazofamba sei?
Vakapopota zvikuru baba wangu pavakanzwa nyaya iyi. Vakapopota pakusvika pakutondidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakaramba ndichitora madrugs avo zvakatozo
wedzera kushata nekuti pane imwe nguva tichitora ma drugs ndakasvika pekuti ndanga ndakupenga ma drugs aya anopengesa ndakafamba mu Highfields mudzimba dzakawanda ndichiti kune vanhu nematambudziko angu ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko
saka chii chakazoitika chakazoita kuti ubude panyaya ma drugs
anzadzi yangu yakauya ku Highfields kwandanga ndakugara pakabuda shoko rekuti ndanga ndakupenga ndokubva anditora ikoko asi chandiri kuda kutaura pane nyaya yema drugs chakakosha ndechekuti muma drugs amubudiki iwewe nyamukutora ma drugs zvinodhaka izvi usati wakutenda wega kuti une dambudziko rinenge riri pauri ndakazvitarisa mugrazi mumira and vanotaura ivo iko kuHighfields anonzi magoodbye tinotenda mwari nenguva inei nekuti hapo iye zvinezvi asi ndanga ndazvimba malymph nodes emuhuromo ndakatarisa mugrazi ndikatadza kuzvirecognize inini ndanga ndisasatozive kuti ndini ndiripo ipapo kumba ndanga ndadzingwa society shamwari dzanga dzakundikomberedza zvanga zvangova zvidhakwa saka ndakatarisa ndikati ndakadzidziswa ndiri kumba kuti nzira chaiyo chaiyo yekufamba sandiyei ndiri mwana akakurira muchechi chechesi yechisabata yataidzidziswa tiri kuma pathfinders kuti mwiri wako itemberi yamwari ndakatarisa kwakwai neshamwari dzangu dzese vese vanga va munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe vava mamaneja mumabhengi vamwe vakuita zvinhu zvakasiyana siyana ndikati ndanga ndakuda kusiya madrugs izvi zvakaitika muna December 2021 ndopandakaita sarudzo yekuti ndanga ndisasade kutora madrugs
tichitarisa zvawakapindana nazvo zvese izvi ukagona kukunda nderipi shoko raungasiyira vechidiki
inini ndakarasa degree rangu madrugs anokuita kunge une njere kwenguva shoma asi in the long run anokuparadza inini ndakanzwirwa nyasha musazoti nenyaya yekuti tondirai akabuda mazviri ini ndinogona kubudawo mazviri for me dzanga dziri nyasha dzakaitwa namwari it might not happen to you about 2 weeks ago takaradzika shamwari yangu yandaishandisa nawo madrugs tamba muchishandisa madrugs unofa anouraya madrugs ari kuuraya vanhu tikatarisa 90% ema inmates ari kuinguchene right now a lot of those cases are drug related my drugs ari kuisa vanhu muzvipatara
mashoko echinjo dzayo kubva kuna Tondirai Maphosa aimboshandisa zvinodhaka achitaura nemutori wedu nawe Studio 7 Taboka Ncube ari muHarare Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Manheru akanaka vateereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero ngatibve taenda kuSouth Africa kune muteereri wedu ane mubvunzo
makadiko pazvitendero panapa ini ndinoitwawo baba Simbiso Mavangira ndiri kuSouth Africa kuNorth West mubvunzo wangu unoti pasi panapa panowanikwawo vatsvene here unonzwa vamwe vanhu vanoparidza ivhangeri yatenzi vanoti pasi panapa hapana vatsvene saka ndinonetseka zvizhinji kana vanhu vachiparidza ivhangeri vachiti pasi panapa hapawaniki vatsvene asi iro bhuku ratenzi richiti ivai vatsvene muchidana uyezve ndikatarisa kune vazhinji vanoparidza vanaridza vachiti pasi panapa hapana vatsvene ivo pachavo vanenge vachitozviona kutoti kunyange tino vakaparidza vhangeri yeutsvene ivo vacho vanenge vasina kukodzera kuti vave vatsvene saka ndinokumbira kuti munyatso kundijekesirawo kuti pasi panapa pane vatsvene here kana kuti hapana
kuti betserani mubvunzo uyu nhasi tina mufundisi Silvanos Mukoriro makadini mufundisi Mukoriro betseraiwo mutereri wedu
kwazwai vatereri veStudio 7 kwazwai baba Tanonoka Wande ndinoda kutarisa mubvunzo wakavhunzwa nababa Simbiso Mavangira zvanzi navo pasi pano pane vatsvene here hongu vatsvene varipo vanhu vanotoitwa vatsvene vari pano pasi votozoenda kudenga vavatsvene votozoenda kumusha vavatsvene votozoenda kuchigaro chamwari kana kuti kuna mwari vavatsvene
tingazviona papi mubhuku dzvene nai mufundisi Mukoriro
Bhaibheri rinodaro kuna vaefeso chapter 5 verse 27 kuti Kristu uchaende sa kereke itchene isina kana chipomerwa pamberi pamwana saka vanhu vanotozoenda kumusha vava tsvene vaitwa tsvene pano pasi but nyaya yeutsvene yakatanga kuna Genesis ukatasa Bible shoko ramwari Genesis chapter 1 Bible noti mara akasika munhu nemufananidzo wake achireva Adam na Eva but ukaenda pa chapter 3 ya Genesis unoona kuti Adam na Eva vakatadza ukazoenda pa chapter 5 panotsanangurwa noronde Adam zvinonzi Adam akasikwa nomufananidzo wamwari asi mushure mukunge atadza angasifuna mufananidzo wamwari nokuti mufananidzo wamwari hutsvene mwari mutsvene saka tinofanira kufanana naye pautsvene saka ukazotarisa chapter 5 iyoyo unozoona kuti Adam asisina utsvene hwamwari akazozvara vana Bible inoti akazvara Seti asisina utsvene hwamwari saka vanhu vese vaizvarwa kubva ipapo vakanga vasisina utsvene hwamwari nekuti utsvene hwamwari hwanga hwarasika pakatadza Adam but ndinofara nokuti Bhaibheri rinoti kuna Hebrews chapter 10 tichaitwa vatsvene kubudikidzwa nechibayiro chomuviri waJesu Kristu chakabayirwa kamwe chete zvikapera so kuida wakaita Jesu pamuchinjikwa vakauya kuti vazodzorera utsvene wakanga hwarasika panguva yaAdam ndosaka Bhaibheri richiti Adam wakare akaunza rufu nechivi but Adam wechipiri kureva Jesu Kristu anounza utsvene yeupenyu saka rufu rwake rwepamuchinjikwa chakava chibayiro chakaunza utsvene nokuti nechibayiro chimwe chete akaita kuti vaya vari kuitwa vatsvene vakwaniswe nokusingaperi Hebrews chapter 10 verse 14 saka Bhaibheri rikubudisa pachena kuti rufu rwepamuchinjikwa ndirwo rwakaunza utsvene utsvene hwamwari mukatasa kuna Hebrews chapter 4 kubva paverse 22 inoti takadzidziswa maererano namafambiro enyu ekare kuti mubviswe munhu wenyu wekare anovodzwa nokuchiva nokunyengera verse 23 kuti muitwe vatsva mukufunga kwendangariro dzenyu verse 24 uye mufuke munhu mutsva akasikwa kuti afanane namwari mukururama kwechokwadi noutsvene so patinotenda kuna Jesu Kristu Bhaibheri kuna Titus chapter 3 verse 5 rinoti matiri munosikwa munhu mutsva uyu anobva afanana naKristu anosikwa akafanana naKristu nekuti kana munhu anoberekwa namai nababa obva ava mutadzi asi munhu anozoberekwa kechipiri namweya mutsvene obva ava mwana wamwari uye obva ava chisikwa chitsva chakafanana namwari Bhaibheri rinotaura kuna John chapter 1 verse 12 kuna vose vakamugamuchira vakatenda kuzita rake anopuwa simba rekuti vanzi vana vamwari vakaberekwa kuti unoda kwomurume kana nomukadzi asi vakaberekwa namweya mutsvene so unozoberekwa kechipiri namweya mutsvene wobva wava mutsvene
tinotenda tsananguro yatapiwa namufundisi Silvanus Mukoriro tinovimbawo kuti vamavhangira vagudzikana netsananguro iyi ko imi vatereri munofungei timirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 kusvika tasangana svondo rinouya zvakare ndini Tarunoka Wande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda Tarunoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi pamitambo yemakota finals yechibuku Super Cup Capes United yakunda Highlanders 5-3 mapenalties mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvaita mangange 2-2 mune mumwe mutambo watambwa nhasi uri wekota final zvakare Ngezi Platinum yarovawo Herentals 5-4 mushure memapenalties mushure mekunge zvikwata zvaita mangange 0-0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa woramba uchikura rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti wandu wevashandi vakafa kuchegutu unogona kunge wakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende
Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murai zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.